Tinobaira kuti matambudziko aya ari kukonzerwa nekuoma kweupenyu kuvanhu zvavo, zvikuru sei vanhu vanozviriritira, vanozvitengesera. Tichitarisa zvikuru kuti kwakaitwa maimport bans, toona kuti vanhu vanga vachirarama nokuenda kusouth Africa nokutengesa. Zvino kuiswa kwaita maimport bans aya kwaita kuti vamwe vacho vashaye mabasa avanga vachiita vachizviitira vega. Kwozotiwo pane kutsutsumwa kukuru kuvashandi vehurumende nekuda kwekupuwa $100 pane kuti vapuwe mukoro wavo wakakwana. Saka kushomeka kwemari hurumende yekubhadhara vashandi zvimwe zvezvinhu zvanetsa vanhu vanuke vaite mhirizhonga. Kwozotiwo kune nyaya yekushayikwa kwemari kumabhengi, iyo yanga ichinzi kunoda kuuya mabond note. Ndo imwewo nyaya iri kunetsa yekuti munhu ashandira mari yake unotora nguva ari mutsetse kuti awane mari, opuwa 200 kana 100 kana kutoshayiwa pazuva raanenge aenda kubhengi.
Vamangwana, munotarisira here kuti idambudziko ringagadzirisika nokukasika tichiona kuti vanhu vaakupinda mukuita mhirizhonga?
Masikati anaya ndandina vachinamasa navamangozha, ndandina gavhena naminista wefinance. Tachikurukura nyaya imwe chete yamamiriro akaita kumusha neurongwa hwekuti zvinhu zvivandudzike. Tiri kutarisira kuti muna September there is a lot of new money that is going to come onto the market muZimbabwe. Nekuzouyawo kwebond note zvinobatsira nemachallenges atinawo. Saka tinotarisira kuti ipapo apo ndo panenge pachakurumidza zvinhu kuti zvifambei. Pari zvino hurumende iri kumhanyamhanya kuti zvinhu zvigadzirike.
Vamutasa, munowirirana here kuti vana veZimbabwe vangateerera kuti ngatimirirei kusvika September pachazotariswa kunaka zvinhu?
Hatigoni kuti timirire mangwana nokuti dambudziko iri vakariona richiuya, nokuti kushomeka kwemari semuenzaniso haina kungotanga kushayikwa yakawanda zuva rimwe chete. Kwakatanga tumitsetse tudiki tukaramba tichikura vachizoona. Uyewo kuti nyika ipererwe nemari yekubhadhara vashandi kana kuti mainvestors hachisiri chinhu chinongoitika chongofuma chavapo, asi kuti chinhu chinotoitika muchiona kuti taakuenda kumawere. Saka handifungi kuti pane vanhu vangatambira pananguro yokuti tiri kuedza kugadzirisa iko zvino. Uye kuedza kugadzirisa kuri kutaurwa uku inongova tariro, ihope yavainayo kuti pavari kukurukura nemainvestors nevamwewo vakadaro vanogona kuzouya kuzovabatsira. Asi hapana chakasinga chichaitika ipapo.
Vamangwana,
ndinonzwisisa matauro anoita vamutasa, ndinomanzwisisa nokuti kana munhu akamirira mari yake kupera kwomwedzi ikasauya anogona kufungawo mafungiro iwayo, nokuti hazvisvo vimbiso nepromisi hazviunze rent. Asi nyaya yacho inepavirisho. Chokutanga ndechokuti hurumende yati tinonzwisisa tokugadzirisa. Private sector chaiyo iri mari yamasalaries. Private sector isokwanisa kubhadhara masalaries. Private sector ndo inopa mari kuhurumende nemaererano nemitero, mataxes. Saka kana private sector isiri kunyanyokwitika, zvinorevawo kuti kuhurumende hazvinyanyofamba kuita mutserendende. Zvino tikakanda matombo zvichaisa mari muhomwe here? Bodo. Zvino tikapisa dzimota dzavanhu zvichaisa mari muhomwe here? Bodo.
Vamutasa,
vamangwana, ndanzwa zvavatsanangura. Vari kutaura kuti kana dambudziko raitika vanhu havafaniri kuti vaite mhirizhonga, asi vari kukanganwa kuti vanhu veZimbabwe ichokwadi kuti havatiri vanhu vemhirizhonga, asi vanomanikidzwa nematongerwo avanenge vachiitwa kuti vasvike pavasvika ipapapa.
Mashoko enyu ekupedzisira, vamangwana.
Ini ndinoti zvichemo zvavanhu zvinonzwisisika, chinogunungunisa vanhu chinonzwisisika, asi machemero ndo asiyana. Machemero ndoanoti padambudziko, nokuti kune muchirungu yatinoti end game. End game yacho ndiye zvizvi ndeyekuiti chii zvizodii, kana mapwanya zvozodii.